mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 1 Chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri nevasere 28 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Crisis in Zimbabwe Coalition inoti haisi kuzoshayiswa hope netsamba inonzi yakanyorwa nemukuru anoona nezvebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi maviri nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Ichiburitsa nezuro manheru zvakabuda muongororo yavo nezuro munyika yose, hurumende yakazivisa kuti vanhu vafa nechirwere munyika yose vave chiuru nemazana manomwe nemakumi masere nevapfumbamwe 1789, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi mana nezvipfumbamwe nemazana masere nemakumi matanhatu nevana 49,864. Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vaudza Studio 7 kuti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCOVID-19 kuri kukonzerwa nenguva yokutenhora pamwe neukasha hwechirwere ichi hwethird wave. Dr. Ranga, avo vanoshanda muNorth Carolina sachiremba, vanotiwo vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 muZimbabwe vashoma zvikuru. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yokutanga vave zviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nezvinomwe nezana nemakumi mashanu nemumwe 777,151, uye vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvishanu nemazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe 555,277. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Asi Dr. Ranga vanoti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba hunofanira kukwira zvakanyanya zuva nezuva kuitira kuti vanhu vakawanda vabayiwe nhomba kaviri sezvinotarisirwa. Ngatinzwei Dr. Ranga vachitsanangura.
Chandingataura vahwande ndechekuti manhamba eCOVID-19 aya ari kunyanya kukwira nguva inoi, nenyaya yokuti chando chiri kuita kuti vanhu vagare vakaungana mudzimba kana vari pavanenge vari kumabasa, nenyaya yokuti panza apa pari kutonhora. Saka zviri kuitika ndezvekuti kana vanhu vane chirwere cheCOVID-19 ipapo pari kusangana vanhu, manhambes anobva anyanya kukwira, because kana mumba mune vanhu 5 and munhu wane ane chirwere anobva achiparadzira kuvanhu 5, whereas munhu iyeye deanga ari kunze uku kuti aparadzire chirwere kuvanhu ivavo 5 zvinotora nguva yakati wandei. Saka ndo zviri kuita kuti panguva inoyi yechando chirwere cheCOVID-19 ichinge chiri kupararira zvakanyanya. So zvatinoona muZimbabwe vanhu vakawanda havasati vabayiwa nhomba yeCOVID-19. Manhambes atiri kunzwa ndeyekuti tavapa chinyi pa700,000 something vabayiwa at least shoti yekutanga yeCOVID-19, vava fully vaccinated probably vangodarika 500,000. Saka zvinoreva kuti ruzhinji harusati rwava neimmunity yakakwana. Vamwe vanokwanisange vakabata chirwere vane temporary immunity, but immunity iyoyo inopfuura futi. Saka zvinotoda kuti hurumende neruzhinji nyika yese tinge tiri kuona toita sei kuti chirwere chicharamba chichipararira panguva dzinoidzi.
Iye hurumende chii chaingaita kuti zvinhu izvi zvidzokere pagwara riri nani?
Hurumende ine basa rakawanda chose, nekuti mamwe matanho anofanira kutorwa anofanira kunyatsakutsanangurirwa kuruzhinji kuti nemhaka yei like zvemalockdown zvavari kuita, uyezve kuti nyaya yekuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda vakakwana zviri kufamba here. Saka izvozvo ndo mamwe matanho hurumende inofanira kunge iri kutora totarisazve kuti vaya vanenge varwara vari kuwana rubatsiro rwakakwana here muzvipatara, uyezve kuti malockdown paari kuitwa aya kuti vanhu vasaramba vachibuda panze tiri kuita sei kuti vanhu vave nechikafu nezvimwe zvakadaro kuti vasaramba vachibuda, because kana munhu asina chikafu unenge achida kurarama. So idambudziko. Saka ndinoona kuti hurumende inofanira kunge iri kutarisa kumativi akasiyana-siyana vachidzidzawo zvikuitwawo nedzimwe nyika, kana kuno kunana America, sezvatinoziva kuti COVID-19 yakatanga yakabaka zvakasimba, but iye zvino izvi vanhu vaakufemeruka. Saka tikatarisa kuti dzimwe idzodzi hurumende dzanga dziri kuzvifambisa sei, zvingabatsira chaizvo hurumende yeZimbabwe kuti chirwere chicharamba chichipararira.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari paRunare kuNorth Carolina neStudio 7. Muri dzinoita makumi matatu dzakasara dzisisina pekugara zvichitevera moto wakapisa Block C Matapi kumbare nezuro chitatu masikati. Mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaMichael Chideme vati ichokwadi kuti Matapi Block C yakatsva nezuro masikati vachiti hapasati panzwa kana pane afa kana kukuvara. VaChideme vati vachazivisa zvose pamusoro pemoto uyu kana vanodzimira moto vapedza kufirefeta kwavo vakaunza gwaro rezvakaitika kukanzuru yeguta reHarare.
Hongu kumbare kwaitika moto hapana vanhu vafa, asi pane midziyo yaparadzika ipapo. Vanhu vedu vekufire brigade vachiri kutarisa kuti chii chinenge chakonzeresa moto uyu. Saka kana kutozosvika vatipa chakonzeresa moto, vapedza mainvestigations, ndipo patichaziva chakonzera moto uyezve kuti zvinhu zvakuvara zvakawanda sei uye zvine value yakakura sei.
Avo vange vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari paRunare kuHarare neStudio 7. Mubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition unoti hausi kuzoshayiswa hope netsamba inonzi yakanyorwa nezuro nemukuru anoona nezvebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti, ichiyambira kuti masangano akazvimirira mazhinji mudunhu reHarare ari kushanda achisiya gwara raakanyoresa kuti achatevera. Mutsamba iyi vamuguti vakati nekuda kwaizvozvo masangano ose ari muHarare anofanira kutanga apiwa mvumo dzemashandiro avo nehofisi yavo. Tsamba iyi inotiwo masangano akazvimirira aya anosungirwa kunge asvitsa urongwa hwemashandiro avo mugore rino ra2021 kumahofisi avo, pamwe chetewo nekuzivisa nezvemisangano yedzidziso yaanenge achironga zvirongwa zvinenge zvichida kuparurwa, mabasa ari kuitwa pari zvino, uyewo magwaro anoratidza mashandiro avo mwedzi woga woga. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamuguti kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi, asi sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vanoti havazivi kuti vamuguti vari kutaura vari sani uye vakamirira ani panyaya iyi sezvo masangano akazvimirira asiri pasi pavo. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Asiuzivisa kuti vamuguti vari kutaura vari ani, vakamirira ani. Saka takuti pamwe kungotaurawo kwemunhu angomukawo musi wechipiri achida kungotaura. nekuti mabuka ose anoshanda haripoti kuna vamukuti haziyo responsible ministry havana pavakamira vamukuti asitozivi kuti vari kutaura vari hani tatogofunga kuti kuda ndiwo mambo kuda kwakaiswa mambo here kuHarare hatichazivi asi pabumbiro remutemo pamutemo vamukuti havapo saka zvavanotaura hatiteedzeri hatizvizivi kuti vanotaura vakamirira hani uye vachiti zvavari kutaizvi zviti kuzviona zviri kuitwa futi kumamisha uku kuno kungobuda mumwe munhu anenge achinzi hanzi ndiye chairperson weZANU PF Power hamo mulocal government structure hamo mukanzuru hamo anongozobuda ongotanga kutaura achipa vanhu mutemo ndo zvamufana vamukuti.
Takanzwawo mazuva apera vakafanira kubata chigaro chemurongo wemusangano muZANU PF vaPatrick Chinamasa vachiti mamwe masangano akazvimirira akupinda mune zvematongerwo enyika nechinangwa chekubvisa hurumende. Zvii zvamungataura pamusoro pemashoko iwayo tichiona tsamba yabva yabuda?
Chokwadi chekuti kana tikadzidzisana nenyaya yebumbiro remutemo ndiro basa redu, tikadzidzisana nenyaya yekuti kodzero dzevanhu ndiro basa redu rekuti vanhu vadzidzisane nenyaya yekodzero dzevanhu uye tirambe tichiudza kuti hurumende inofanira kunge vanhu vachihodha hurumende kuiva accountable ndo basa redu iro remaorganizations anoshanda izvozvo. Saka ndokudaro hapana kunonzi kurwisa hurumende nekuti kurwisa hurumende munenge muchiita zvinhu zviri pasi pemutemo handizvo. Asi kana muchishandisa bumbiro remutemo kuti mari yashandiswa sei, kana muchishandisa bumbiro remutemo kuti vanhu vazive kodzero dzavo, hapana kurwisa hurumende. Tisingorwisa corruption, tikurwisa violence, tikurwisa umbimbindoka, ndozvatinorwisa. Handifungi kuti hurumende ingati tarwisa umbimbindoka corruption oti tarwisa hurumende.
Saka mune matanho amuchatora here pamusoro petsamba yavamuguti?
Tsamba yavamuguti vangonyorawo tsamba vari kumba kwavo. Handifungi kuti matanho atingatorei tsamba yavanyorwa navamuguti vari kumba kwavo vangomukawo makuseni vachifunga kuti dzimba dzavapwanya dzakwana vakuda kuendera kumwe kusiri kwavo. Hatovazivi kuti vanhu ivo ndivo ani. Saka handizoti ukangonyorawo tsamba rumba kwako totanga kuteedzera here vamuguti? Zvavamuguti hatoteedzeri bcause hatovaoni vaine masimba ezvavari kutaura vanogona kuita.
Pamusoro pezvo tiri kuona vari kukoka vatungamiri vemasangano akazvimirira kuti munge muchisangana nawo. Hamusi kuteera zvakare danho iroro?
Handizivi kuti vari kukoka ani. Kuda pane vavaroda kukoka havo kana vaida kuti vagozwavo vanhu vekutaura navo. Asi chaka chatinoziva ndechekuti vamuguti havana masimba iwavo. Vamuguti vari kuzvipa masimba akawandisa osavasi. Vanhu vangaramisizwa kugara pasi vachitaura nyaya kana tiri kuda kune mutemo yecovid nondonetsi. Saka vanhu vangona kutadza kuenda ikoko nekuti havadi. Asi kungoendawo vanenge vaenda vanenge vangoenda nekuti varoda kunyatsokuzwisisa zvavo. Asi so hatina nguva isina vamuguti.
Avo vange vari sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. South Africa inoti yakawedzera nguva kusvika kupera kwagunyana 2021 yemavhiza evanhu vakapinda munyika iyi vachinoshanya, kudzidza, kurapwa kana kunoshanda pakati pazvita 2019 kusvika kurume 14 2021 kuitira kuti vanhu ava vange vachigara munyika iyi zviri pamutemo. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Aro rakaburiswa negurukota rezvemukati meSouth Africa vaAaron Motsoaledi rinoti vanhu vapiwa mukana wekuwedzera nguva yavo yekugara muSouth Africa ndevaya vakapinda muSouth Africa muna zvita 2019 vakazotadza kubuda munyika nepamusana pekuvharwa kwenyika nepamusana pechirwere checovid-19. VaMotsoaledi vakati vanhu vakange vapiwa visa enguva diki aifanira kupera mushure nemazuva makumi mapfumbamwe. Avo vakange vapiwa mavhiza enguva refu aifanirwa kupera pakati pemwedzi mitatu nemakore matatu. Asi vakati izvi hazvivate vanhu vakapinda muSouth Africa kubva musi wa 15 kurume gore rino. Vanhu vakawanda vane magwaro aya vanosatsira muzvare Maria Ntini vati vatambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende yeSouth Africa.
Ii tashitambira zvikuru zvaitwa nehurumende. Ii asi munhu hapana zvazvinotibatsira nekuti muno macho hatina kumbobvira tauya kuzogara. Takangomiswa nenyaya yekudhura pamwe nekunetsa kurikuita motikari dzekufambisa hadziri kutura chokwadi.
Mukuru wesangano reAfrica Diaspora Forum Dr. Vusimusi Sibanda vatiwo vatambira nemufaro mukuru zvaitwa neSouth Africa.
Tenda wetinozvikurudzira kuti Minister of Home Affairs vaextenda mapermits evanhu vakaexpire kubva pakatanga lockdown kuti zvinoita kuti vanhu vasasungwa munzira uye vane vanoshandira vanonzwisisa havagoni kuvapa matambudziko nenyaya izvozvo. Asi tinoziva kuti tichirusangana nematambudziko nokuti makampani mazhinji haachadi akuda kuona bepa rakanyoro uye nekumabhengi ndo kwakunetsa zvikuru nokuti mabhengi akatovhara maaccounts achagona kupa vanhu mari dzavo nekuti ari kuda kuona mapermit ari valid.
Asi Dr. Sibanda vati kune zvakawanda zvinofanirwa kuitwa neSouth Africa senzira yekurerutsira matambudziko akatarisana nevabva kure vari munyika iyi.
Saka ichi chinova chinhu chinonetsa chaizvo nenyaya yekuti kuti unongonotaurira bhengi kuti aiwa minista vadai hazvibatsiri, asi chinobatsira ndechekuti vanenge vachida kuona stamp mupassport kana vachida kuona visa iri valid. And tichifunga kuti hurumende yemusouth Africa ichapa vanhu matemporary permits chero kushandisa nyaya dzeonline kuti vanhu vanotora kuitira kuti vagonewo kuvhura maaccount, vagonewo kuextenda validity yemaaccount avo nekuti mamwe akatoexpire nenyaya dzefika, because nyaya dzefika dzinoda kuti munhu kana achinganzi ngauye nepassport yake oenda nayo ine permit. Iko zvinhu hazvichagoni kuitika izvozvo.
Kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth Africa zvinosvika zana nemakumi masere ezviuru kana kuti 180,000 zvakamirira kunzwa hurumende South Africa kuti ichaita sei nemagwaro azvo eZimbabwe Exemption Permit ayo ari kupera kushanda muna zvita. South Africa haisati yabuda pachena kuti ichawedzera zvakare here nguva yemagwaro eZimbabwe Exemption Permits sezvayakaita muna 2017. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Mbotarisa zvirimu mapepa nawo anasi. Kuroniko rinoti dare remakurukota ehurumende rati Zimbabwe International Trade Fair yegore rino ichaitwa muna Nyamavhuvhu kana kuti August pamusoro pekupararira kwechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe. Nyika gumi neimwe dzinoti Angola, Belarus, Botswana, Indonesia, Japan, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa neTanzania dzakange dzazivisa kuti dzichange dziripo. Herald rinoti nezuro tanzuro yeHarare yakapwanya nzvimbo dzepanoshandira mumigwagwa kuGazaland kuHighfield. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nakanaka namukoma juma kandinipa sezvino namukoma Blessing Zulu namukoma tanonoka wande ndine zvangu pita ndiri kunopolokwana ku South Africa. Tichito hurumende yamunangagwa zvavari kungoita kungoputsira vanhu. Zvinomira zvakanaka muZimbabwe, zvinomira zvakanaka. Tinokumbira munyika nyika dzemusadhak dzibetsero dzibetsero ngoti muZimbabwe tanetseka ngehurumende yazanopf. Tanetseka ngezigurumende yazanopf irikungoshungurudza vanhu kupusa vanhu zvivakwa pari zvivakwa takavaka vakatarisa vachiona masuo avo nhasi unovava kupusira vanhu kungopusira vanhu just kungopusira vanhu kushungurudza vana veZimbabwe. Munyika muno matiri muSouth Africa muno tinongoona mumataundi madhorobha muno musika dzakangovakwa mumarodhi dzakangovakwa vanhu vachingotengesa vanhu vachingodzitsvagira. Saka ndizuri hurumende vamunangagwa ihurumende kuda kuti vanhu vararame here kana ihurumende kuda kungouraya vanhu.
Pamusoro ivashamarari veStudio 7 nevatereri vai vose, ndinzwa tichibanda anobva pamasvingo apo. Ndinoda kupindura hangu muchinda uyo kuti anobva mberengwa ati vanhu takatiza ZANU-PF tikaenda kuSouth Africa. Aiwa, isu hatina kutiza ZANU-PF asi takatiza kushayikwa kwemabasa munyika. Zvinogona kuva zvinokonzerwa neZANU-PF. Unoona izvozvizvi vamwe vari kuita musika, vari kupfudzirwa musika. Vamwe vangashanda kumakombi, makombi akavharwa. Saka mukana yese kuti tishande iri kuvharwa nehurumende iri kutonga ndozvinoita kuti tibve tisina mabasa tinotsvagawo zvinotiraramisa mhiri kwenyika. Saka dei hurumende yaita mukana wakawanda wekukireita mabasa pachina bochi kuti inodzinga mukana yakawanda kureta mabasa kana kumisa mukana yakawanda kureta mabasa nyika medu ingati tichigara munyika yedu.
Studio 7 hapo magadini nisi kumati mani yiga nisi Zimbabwe zinoto se kesa kauti zinoto shamisa wanoti maareka na maesa kubenga ya kubereka mazwa ano chakati sabereka mazwa perachi chambuti iyo mbengi chii. Saka vanhu vanofanira kuti vachenjere vangware vasatora mari yavonesa kumabhengi kuti ijiwise zvakamboitwa zvigoreriye. Nanhasi vanhu varuza mabhiriozi mabhiriozi akari kumabhengi avati akadyiwa ngeinflation. Nyika iyi haisi stable, nyika haina indastry yainoti inokwanisa kujenereta foreign currency, nyika haina kana chinhu, izero. Saka vanhu vasatora mari yavo kuendesa kumabhengi kutamba namaisha. Vanhu vanofanira kutora mari yavo vazvichengetere vega mudzimba. Idyiwe ngeinflation iri mudzimba kwete kundopasanopee kuti ine mari.
Makadiko Studio 7 uko, makadiko Studio 7 uko America, kuno South Africa. Tinongotarisirawo kuti mazuva kundovhota kuti achavhotamo. Pane shoko rimwe randachikumbira Studio 7 mutibvunzirepo kune MDC kuti zvaingotaura zvaitaura mazuva aya yakazobirwa nezvainotaura izvezvi zvinongofanana, hapana siyano. Inongoti ndaimbovhota ndaimovhota nowandu hwenyu rwenono tinovarova. Tanga tichikumbirapo tichikwata, toda kuziva kuti itirongere MDC kuti iko zvino tine shuwa yekuti tinohwina nokuti taibirwa pakati takazvichinja, taibirwa pamutemo wakati takachinja, taibirwa pamutemo wakati takachinja. Saka iko zvino tine shuwa yekuti tinohwina. Vatiudzewo kusiyana kwazvo pane zvaitika kudhara nezvavako izvozvi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro chitatu vaimbove gurukota reAmerica rezvekudzivirirwa kwenyika vaDonald Rumsfeld vakashaya. VaRumsfeld vakashanda muchigaro ichi pasi pevatungamiri veAmerica vaviri vaGerald Ford navaGeorge W. Bush. Vange vave nemakore makumi masere nemasere. Mashoko ekushaya kwava Rumsfeld abuda panguva iyo murume ane mukurumbira mumafirimu nepaterevhizheni vaBill Cosby vachibudiswa mujeri mudunhu rePennsylvania. VaCosby vange vachipika kwemakore ari pakati pematatu negumi mushure mokuwanikwa vaine mhosva yokuisa zvinodhaka muwawa wainiwa nevakadzi achizopedzisira nekuvabata chibharo. Vanoongorora zvinoitika uye vachidzidzira digiri rapamusorosoro paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna vanoti vanhu vazhinji vagumbuka nekubudiswa mujeri kwaitwa vaCosby. VaManduna vanotiudza zvaitika.
VaCosby vakabuditswa patingati netechnicality panyaya yeprocedure. Koti pakapindwa yakatizvoni vaCosby pavaitongwa maprosecutor akashandisa zvavakange vataura vachipa testimony asi vaisafanira kushandisa. Saka marights avo, kodzero ravo pakumburira mutemo harina kuchengetedzwa saka ndozva vari kuti pa technicality iyoyo vanofanira kubuditswa kwete kuti vari kunzi vari innocent pamacharge awe kupara kupombwe werepu
mhosva yavo yakange iri yei yakavapinza mujeri
mhosva yavo inyaya yekuti vakadzi vakauya vari kuti vakavadhakisa vaishandisa mheno mushonga kana mapiritsi avaisa mudoro kuti vadhakwe voita either rape or sexual assault ndo vanonzi vaiita
iro dare redzimhosva pakuvasunungura kwarakaita rakati
saka dare riri kuti harina kutarisa kuti mafacts ekuti vakazviita here iroi ratarisa kuti moza kana muchitongwa pane nyaya mbiri inofanira kuuya maprocedure haafaniri kutyurwa pakukuunza kumutemo pamusoro pekuti nemafacts acho saka vari kuti maprocedure pamubhabumuro remutemo maconstitutional rights avo under fifth amendment yekune kuti kana uchitaurawo hauna mvumo yekuzviincriminata pachirungu saka vari kuti izvozvo hurumende maprosecutor havana kuzvirespecta vakatyora marights avacosp ipapo pabumuro remutemo saka sezvo va vakatyora havakwanisi kutongerwa nyaya iyoyo tichinda mberi
zvinogona kuti vangadzorerwa mujeri zvekare here pamusoro penyaya imwe chete iyoyi
handifungi matauro aita jaji acho achiti sezvo vakatyora kodzero ravo pabumuro remutemo havafaniri kutongwa zvakare panyaya yakadai
sokuona kwenyu vamanduna munoona izvi zvichiita kuti chimiro chavo chidzokere pachakange chiri here vasati vasungwa
handifungi chimiro chavo chichadzoka pane zvatanga chiri kune vaya vanotsigira vacosby vakagara vachiti vacosby vari kupesecutwa nehurumende nokuti munhu mutema vachiti kune vamwe vanoita zvakadaro kudarika zvaita vacosby asi havasungwi saka kune vari kufararawo kuti vasunungurwa asi matauriro ari kuita ruzhinji nemidia yekuno nemapoliticani vanenge vasiri kufara especially madzimai kuti munhu abuditswe netechnicality zvakadai hazvisikusiya vasiya vakagutsikana saka handioni chimiro chavo chichidzokera pane zvachanga chiri
pane zvamambonzwavo here kana kuti zvamaona muvanhu pavanzwa kuti vacosby vabudiswa vanhu vazvitambira sei
ndambotarisa ipo pasocial media ndingati ruzhinji harusi kufara nekuti munhu abuditswa vari vachiti munhu apoya haana akapara mhosva mumaziso avo asi angopoya nekuti magweta akakwanisa kuwana katechnicality kekumupoisa nako saka ruzhinji pasocial media matauriro avo vange vachiratidza kuti havasi kufara uye matauro aita chero vemutungamiri wenyika maspokesperson avo vanga vasiri kufarawo futi asi sezvo iri dare rerizimhosva rataura hapana zvavangakwanisa kuita
avo vange vari vacalvin manduna vari parunhare muwashington dc nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu makumi maviri nevasere 28 vakafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe nezuro crisis in zimbabwe coalition inoti haisi kuzoshayiswa hope netsamba inonzi yakanyorwa nemukuru anoona nezvekubudirira mudunhu reHarare vatafadzwa muguti tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka